Mutangwa asaya nhasi mangwanani mushure mekunetsekana nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Kushaya kwamutandwa kwasiya vatori venhau vakawanda vari mukuchema vachirangarira mabasa emumwe wavo. Mutori wenhau Margaret Chinowaita ati anonzwa kurasikirwa kwakanyanya semutori wenhau sezvo mutandwa anga ari chipangamazano kune vanyori vakawanda vechidiki uye mabasa ake aiyemurika zvichipa shungu kune vamwe vatori venhau kuti vabudirire.
Grace Mutandwa aive munyori mukuru, munyori angasingasesi, angasingasvike kunyora nyaya dzakasiyana siyana. Munyori akakwanisa kunyora nyaya dzematongerwo enyika, akakwanisa kunyora nenyaya dzekunetsa kwaitwa zvinhu muZimbabwe. Kunyanya panguva yakatanga kare yekutorwa kwemapurazi, varungu nevamwe vanhu vachiurayiwa kumapurazi ikoko, Grace aenda achinyora nyaya idzodzi. Grace ainyorawo zvakare nyaya dzinofadza, nyaya dzainyora pakolamu yake yaenzio Chilling Out, achinyora nyaya kuzvishanya nyaya dzekwakasiyana siyana. Tinyangoti munhukadzi aikwanisa zvikuru kunyora, ende munhukadzi wekuti akakwanisa kundikurudzira ini sereporta anga achiri mudiki panguva yandakatanga kunyora.
Mumwe mutori wenhau Paida Moyo Muzulu atiwo Mutandwa aive gamba munyaya dzekutorwa kwenhau nekuzivisa nyika zvaitora nzvimbo kunyange panguva yazvaive zvisiri nyore kutapa nhau.
Grace Mutandwa mumwe vatatu venhau vechidzimai vakabata basa guru kwazvo munyaya dzeutapo hwenhau muZimbabwe. Tinozwa kubatikana nokuti asaika panguva iyi vanhu vakawanda tava kukutsikana kana kuona nhau kubva pane maWhatsApp ndosokota pasina vane munyero rese munyerero waaita. Tinoti ngazoro murugare.
Mumwe akashanda naMutandwa kuFinancial Gazette uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vakadzidza zvakawanda kubva kuna Mutandwa. Vatiwo vanomurangarirawo nezvinyorwa zvake zvaisimudzira kufambiswa kwenhau zvakasununguka munyika.
Aibetsera zvikuru kwazvo pakubudiswa kwemashoko zvizhinji zvatakadzidzawo kwavari. Ndorangarira kuti vakanyora bhuku rakabetserwa pakutsikwa kwaro nevemisa Zimbabwe. Bhuku rinotiudza nemafambisirwo anoitwa basa rekutapa kwemashoko muno muZimbabwe. Panyaya dzezvikwaniswa nezvishayikwa zviri maererano nekutapwa kwemashoko.
Mutauriri wemhuri yekwaMutandwa amai Rosemary Nyahuye vati urongwa hwekuradzikwa kwemufi hausati hwavepo.
Saka tiri pano panhamo takaungana. Grace akashaya nhasi, saka takatoungana takamirira maburial arrangements acho kuti tizive kuti totangira pati. Asi vana vake ane vana vari kuEurope vasiri kukwanisa kuuya. Muno mune vairi vari muno, mukomana nemusikana.
Vamwe vatori venhau varatidzawo kurwadziwa kwavo padandemudange nekushaya kwaMutandwa. Pamusoro pekushanda kuFinancial Gazette uko aive nechikamu chainzi Chilling Out, Mutandwa akashandawo kuSunday Mail, kuNewsiana pamwe nekumuzinda weBritain muZimbabwe. Mutandwa uyo akanyora mabhuku anoti Whose Daughter My Child, The Power and the Glory nemamwe asiya vana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.